Vachitaura mushure mekushanyira mamwe makirinika ekanzuru yeHarare ari kubaya nhomba dzeCovid-19 mumisha yebudiriro nemufakose vaine mumiriri weUNICEF muZimbabwe Dr. Tajudin Oyawale mutevedzeri wegurukota rezveutano Dr. John Mangwiro vati vave kupedza dambudziko iri nekupinza vana mabharani vachaita basa rekunyora makadhi chete kuitira kuti vakoti vaite basa rekubaya vanhu chete vati kufamba kwavaita mumakirinika nhasi kwavaratidza kuti basa rekubaya vanhu harisi kufamba sezvinotarisirwa nekuti vakoti avo vanotove vashoma vanopedza nguva vachinyora makadhi pachinambo chekubaya vanhu
kufamba kwataita tafara nekuti vanhu vari kuuya neuwandu hwavo chataona kwavakuchinge vanhu vanga vachinonokera tatogadzirisa kuti vanonyora mazita evanhu nekuuya zvitupa zvavo vawedzerwe vawande nekuti mabhuku ekunyorera ari kwaakawanda vatakwanisa kuronga kuti vana vechidiki maticha kana mapurisa vamwe vabetsere kunyora zvinhu izvi totsiya manesi achingobaya nhomba chete sekwatabva kuubudiriro kutatosiya manesi awanda akubaya nhomba dziya pano taatinenesi anga achibaya mwe chete tatosiya paanhu avatatu
vamangwiro vatiwo munhu wese anenge aenda pakirinika kana chipatara chipi zvacho anofanira kubayiwa nhomba yaanoda kwete kuudzwa kuti tiri kubaya nhomba yekutanga kana yechipiri chete sezviri kuitika pane dzimwe nzvimbo dziri kubayiwa vanhu vati nhomba dzirimo munyika nekudaro vanhu ngavabayiwe
uyezve chatataura ndechekuti munhu akabayiwa nhomba ukaribha achida kubayiwa pano hapana chinomukonesa handiti anongotorwa nhamba dzake dzechitupa nerunhare rwake kuti vanhu vagoziva kuti akabva nekuti onyorwa kuti abayiwa papi uyezve hapana zviya zvekusoroti aiwa iye zvino tiri kungobaya second dose kana kuti yechipiri kana kuti yekutanga tiri kuti munhu wese angosvika achida kubayiwa yekutanga neyechipiri ngavabayiwe mishonga tinayo yakawanda chaizvo
Dr. Oyewale vati vaona kuti pane gwanza rinoda kuvharwa kuitira kuti vakoti vaite basa rekubaya vanhu chete uye vativo vanhu vemunharaunda vanofanira kubatsira vakoti kuti vabayiwe nekukasika
that we have seen in people being taking their first vaccine elsewhere and going to another location for the second vaccine.
Rimwe dambudziko riripo rataudza minister nderekuti vanhu vari kubayiwa nhomba yekutanga pane imwe nzvimbo vozoenda kune imwe nzvimbo kuti vabayiwe nhomba yechipiri.
Mukuru wezveutano mukanzuro yeHarare Dr. Prosper Chonzi vati kunyange hazvo paine matambudziko pano nepapo uwandu hwevanhu vari kubayiwa nhomba mumakirinika avo huri kukwira zvekuti kirinika inobaya vanhu vashoma inobaya vanhu vanodarika zana nemakumi mashanu uye dzimwe dzave kubaya vanhu vanodarika mazana matatu pazuva asi vagari vemubudiriro nemufakose vati nzvimbo dzinobayirwa vanhu dzinofanirwa kuwedzerwa sezvo dziri shoma ama Yvonne Katio vaudza Studio 7 kuti vakoti vepamufakose Family Health Care vashoma izvo zviri kupa kuti vawandirwe nevanhu
kuti vanhu vari kubaya panapa vashoma vanhu vari kuda kubaya vawandisa saka tokumbira kumisevanhu kana kumashopsi kana muzvikoro elisi zvinoitawo zviri nani kozi vanhu vari kubaya pavashoma
mumwe mudzimai ati anonzi amai ticha audza Studio 7 kuti vangadai vakabayiwa nhomba yepiri musi wa11 Nyamavhuvhu asi izvi zviri kutadza kuitika nekuti vanhu vari kuda kubayiwa vawandisa
nhasi musi wa18 asi ndee ndakapiwa zuva rekuti ndibayiwe musi wa11 ropesera radarika tikasirungo chemoti ngavawedzere nzvimbo dzekubayira vanhu nokuti vanhu vawandisa vari kuda kubayiwa asi kushanda vari kushanda zvakanaka vanotosvika nafaisi vachitobaya vanhu asi kuti vashoma
vanhu munzvimbo zhinji munyika vave kuvata pamitsetse yekubayiwa nhomba dzecovid-19 sezvo makambani akawanda nehurumende vave kuti vasina kubayiwa vave kunzi vasaende kumabasa kana kurambidzwa kuita zvinhu zvakaita sekushandisa mabhazi ehurumende Zimbabwe inoti ine urongwa hwekubaya vanhu mamiriyoni 10 kana kuti zvikamu makumi matanhatu kubva muzana senzira yekudzivirira kupararira kwecovid-19 nezuro vanhu mazana mashanu negumi nevana vakabatwa necovid-19 uye gumi nevasere vakafa nedenda iri kusvika nezuro vanhu vabayiwa nhomba yekutanga vainge vava mamiriyoni 2 nezviuru zana nemakumi mana nezvishanu nemazana mashanu nemakumi matatu nevanomwe 2,145,537 ukuvo vainge vabayiwa nhomba yepiri vanga vava miriyoni nezviuru mazana matatu nezvina nemazana masere nevaviri 1,304,802. Vanhu vafane denda iri vave zviru zvina nezana nemakumi mashanu nevatanhatu 4,156. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Godwin Mangusha.